vapinzarunare zvakanzi sekuru banda vatisiya vachingobve Harare inga masusu takaisa pasi vakabuda vakatishaira mazwi vamwe takapepedza ngozi nechikwambo ndochotisaira njodzi ishe ndimi matonga here ingazuro takapfuga matina here ona tanyangirwa nezvatsinganzwe kana dziri mhepo tokunda here ishe ndimi matonga here ingazuro takapfuga matina here ona tanyangirwa nezvatsinganzwe kana dziri mhepo tokunda here samavatura vasina kuoneka yena chatungamira matare emusha muri yasungikana moyo yabatikana dzimwe nguva tinosora yedu mangerengere asi vanenge vachitipa zvizere dzingori nharowo dzedugwere kunyunyuta kuda kuziva zvizere hakuna hakuna chatinyaradza hakuna hakuna chatinyaradza hakuna hakuna chatinyaradza hakuna chatinyaradza Ingazuro takapfuga matina here ona tanyangirwa nezvatsinganzwe kana dziri mhepo tokunda here ishe ndimi matonga here Ingazuro takapfuga matina here ona tanyangirwa nezvatsinganzwe kana dziri mhepo tokunda here vapinza runare zvakanzi sekuru banda vatisiya vachingobve Harare Inga masusu takaisa pasi vakabuda vakatishaira mazwi pamwe takapepedza ngozi nechikwambo ndochotisaira njodzi ishe ndimi matonga here ingazuro takapfuga matina here ona tanyangirwa nezvatsinganzwe kana dziri mhepo tokunda here ishe ndimi matonga here ingazuro takapfuga matina here ona tanyangirwa nezvatsinganzwe kana dziri mhepo tokunda here samavatura vasina kuoneka yena chatungamira matare emusha mburi yasungikana moyo yabatikana dzimwe nguva tinosora yedu mangerengere asi vanenge vachitipa zvizere